A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 17th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we are looking at some self-help programs and big businesses being run by Zimbabwean women. Currently, there are some Zimbabweans who are in the United States where they are gaining knowledge about running small to medium enterprises. One of them is Jocelyn Sithole. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai mukusimudzira raramo yavo nevamwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Jocelyn Sithole vari muAmerica umo vaine chirongwa chekubatsira kuti vawane ruzivo pamusoro pekufambiswa kwemabhizimusi achiri kusimukira. Chirongwa ichi chakarongwa nemuzinda weZimbabwe uri muHarare. Tabata amai Sithole kuti vatsanangure kukosha kwechirongwa ichi chakanangana nekusimudzira vanhukadzi. Meanwhile, other women in Zimbabwe have occupied the top decision-making positions and are making strides in venturing or running big businesses. Some of them are exploring the export market. One of them is Nozipho Maphala, a client advisor for ZimTrade, which participated in a recent global expo in Botswana early this month. Let's hear from her.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafambawo mastates akati wandei. Ndakatanga neWashington DC tichitarisa izvo takatarisa kupolicy yeAmerica panyaya dzemasmall medium enterprises. Saka takafambirawo maorganizations akati wandei vachititsanangurira kuti papolicy at a policy level maSME vanobatsirwa sei negovernment. Tikabva ikoko tikazoenda kuNew Orleans tikasanganazve nemama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzemaSMEs. Izvozvi ndakuaidhawo kwatiri kusangana nemaorganizations akawanda fani ari kukurudzira nyaya dzemaSMEs ari kubatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatimi zvamadzidza iko kuno kuAmerica zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichavabatsira zvakanyanya. Tichinatsopenengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe nenyaya dzavo dzemaSMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka zvatadzidza kuno tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndiri kuona sei ruzivo ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo nekuti inyaya yagara ichinetsa nekuti mabhanga mazhinji, maorganizations mazhinji nekuti vane mabhizinesi avo ari small havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology, technology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvichavabatsira zvizhinji nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa. Asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba nekuti hauzopenzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe unofanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna amai Jocelyn Sithole vari muno muAmerica vanga vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavakafambira imo muno muAmerica. Asi regai tiende kuna amai Nozipho Maphala vari kuBotswana vanga vari kutaurawo ivo pamusoro pechirongwa cheZimTrade chekuedza kukwezva vemabhizimusi vari muZimbabwe kuti vaende kunowanikwa ivo vachitengesa zvinhu kunze kwenyika kwakadai seBotswana. From her.
We love a global expo in the world of Botswana. So then I'm a company of 26. We also give it out to sell them and release it. But I do it about the Botswana. Love and Massa Lapa Sangile, who is in Azusa, about to our home, just in Botswana, about Tina, is in Isabella, in Zimbabwe, Botella, who is now over the real process of goods, in manufacturing, in furniture, in clothing, in leather. Looking into business in the name. Must project besikhangelele ukuthi amankampani amaseZimbabwe azuze amamakhethi angaphandle. Imikambo engaphandle yiyo engcisa elizwe ukuthi sizuze i-foreign currency ezinakala kakhulu. Nxa sizimisele selapha sihlangene namakampani amaningi atshengisela ukuthi bona bayafisa ukuthenga izinto zethu. Nxa bekhuluma ngoloko bathi bona izinto ezithengiswa ngamakhampani aseZimbabwe yizinto ezilohlona, igayeki, iyezwe yokuze ngokukhulu ubuhlwepheshe ngendlela yokuthi siyaziqhenya ngamakhampani esilawo. Nanxa bengazuza ama-orders kule imakhethi bazayenza umuso ukuthi banelihle bona laba abawasebenzayo kuleli.
Another businesswoman, Sibusi Siwe Chitewe, was also at the same business expo. Let's hear from her.
We are here at the Global Expo in Botswana, where we are showcasing our spreads, condiments, and dried foodstuffs. This is an opportunity that we see our business growing in. The reason why we have come here is we also realize that the world is fast changing and moving towards organic products. And we have the product that the market requires.
On another note, the FIFA World Cup 2022 starts in Qatar on Sunday. The country is preparing to welcome hundreds of thousands of visitors from throughout the world to the 2022 World Cup, and many local businesses are eager to receive them. For many tourists, it's a chance to see this part of the world for the first time. VOA News reporter Celia Mendoza has the story from Doha in Qatar.
When the sun goes down, the streets of the Souq Waqif, local market in Doha, Qatar, are transformed, welcoming locals and tourists. The market is full of colorful merchandise, unique smells, and traditional food.
Souq Waqif. It means standing market, Souq Waqif. So it's like a traditional market. So most of the tourists and visitors to visit here, a lot of nice restaurants and traditional shops. Something like that, spice market and the bird market are very popular.
For visitors and locals, it is a chance to see an older Qatar full of rustic businesses with handmade signs that contrast with the large buildings and shopping centers of the city.
It is quite an experience, beautiful, especially because of the culture.
Jamal Abdullah, who has a souvenir store and sells traditional items from the Middle East, hopes the 2022 World Cup will bring more clients.
Mainly the Air Force base and also a lot of transit passengers from the Qatar Airways. The airport is quite a big airport and a lot of flights, so people do transit.
The Emirate government expects more than 1 million people to travel to the country during the 2022 World Cup, which kicks off on November 20. Qatar has a population of about 2.7 million.
I think it is something that is going to help them to change their ideas a bit about different cultures, because people are coming from many countries.
Lucia Masurati and Martin Curen are an Argentinian couple living in Doha. They say the event will unite people from around the world through their common passion for soccer.
I think they are going to receive them very positively. There are people from all countries supporting Argentina. One of the largest communities that supports Argentina here is from India, Pakistan, Bangladesh. I never would have imagined.
Locals and business owners expect the 2022 World Cup to be a once-in-a-lifetime opportunity. Qatar, which is traditionally very conservative, also announced some easing on some traditional Islamic restrictions like alcohol consumption and public noise in the hopes of drawing tourists. But not everything is changing. The traditional Islamic restriction on eating pork will remain in place. Celia Mendoza, VOA News, Doha, Qatar.
Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, let's talk about the importance of registering a marriage and property. There are reports that some women have lost their matrimonial homes, which were sold by their husbands without their knowledge. So this is the moment that a lot of people have been waiting for, because we've had this issue being discussed on most social media platforms. Now, for perspective, we are joined by our guest. We have a lawyer, Jesse Majome, and Ms. Lucy Agunguo, a development consultant, both based in Harare. Welcome to the program, ladies. I will start off with you, Ms. Jesse Majome. We are hearing so many stories coming out of Zimbabwe that this has sort of become a norm, that, you know, spouses are selling each other's property without the other, you know, knowledge. What's your take? What should be done when people are married in terms of property? I think we just lost somebody on the line, but let's try and hear. Hello?
Should I take it?
Yes, you can go ahead.
Okay, thank you. What needed, I would say, to happen is that people need to familiarize themselves with the law on marriage and the law on property.
Mm-hmm.
It is not actually possible for a person to sell another person's property. That doesn't happen, because for example, if property, movable property like houses, a house is registered as a title deed,
mm-hmm.
Only the person whose name is on the title deed is the owner of that property. That's what the Zimbabwean law provides in terms of property regime. So for one to then sell a property and transfer it to another person, they have to be on the title deed.
Mm-hmm.
So unfortunately, if they are not on the title deed, it's not yours. Unfortunately, there's a belief and misconception that people carry around, and people tell each other these things, that if you get married to so-and-so, it means you own, you know, you jointly own property. We don't. We have marriages out of community of in Zimbabwe by and large. It's very rare for people to have marriages in community of property. They actually have to register what a notarial deed with the registrar of deeds. And when I studied the law a long time ago, there had only been about two marriages that had been registered in community of property, which means that what your property is your husband and your husband is yours. But that is not the case in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So I think it's very important that you need to disabuse, especially women, the notion that if they get married, it means that they own their husband's property. Well, men can also think of that, but it's women, usually women who get subject, they have expectations that are not related to the truth and to the legal process. So we need to know this so that women get their names on title deeds,
mm-hmm.
so that they can. If they're not on title deeds, I'm sorry. Not yet.
Mm-hmm. Yeah, tiri papo mombo bata makadaro mombo tsanangura neshona kuti zvakakosha sei kuti madzimai kana vachinge varorwa kana vatenga yatingati midziyo pamusha vawane kuo vari pabepa riya rinonzi title deeds, nekuti tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema panyaya iyi.
Hongu nyaya iyi nyaya yakakosha chaizvo mazita. Ndafara tichikurukura, ngatirambe tichikurukura chaizvo, tiyambire vanhukadzi kuti kana mutemo vazive, vagare vaziva kuti mutemo wemuZimbabwe unoti panyaya yemidziyo, kunyanya ngatitiye minda nedzimba nezvakadaro, matitle deeds ndiwo anotaura kuti chinji chinji ngatiti muhonde mudziyo iyoyo ndewani maiyonde. Kana usimatitle deeds neurombo atako, saka kana ukawanikwa usipo zvinoreva zvachii chako, kana ngatiti murume akatengesa, hapana zvaunokwanisa kuitani iwo usipo patitle deed nechi ndechake. Zvakafanana zvakare nemukadzi. Mukadzi kana ari patitle deed anogona kundotengesawo, anoita mabiro ajojina ndiye aripo. Zvakakosha kuti re tazviziva pavamwe. Pane vamwe vanhukadzi vanoshanda votoshanda vachitenga vachikuchidzira mari yezvimwe zvitengo, asi musi unozonyorwa chibvumirano chekutengeserana chinonzi agreement of sale, vanowanikwa amai nyaya vasipo paagreement, vanenge vatosara kare. succeed. But like I said, we want to succeed. So that we can cross that bridge. When we are running, we are running. When we are running, we can cross that bridge. We still don't know what we're doing. We're running, but we're not sure if we're there.
Aiwa, imbo batai makadaro hapo tukunzwa kupa kune Gweta mzware Jesse Majuna. Sile gaiti mboenda kuna amai Lucia Gunguo. Amai Gunguo, mawea pano semu nyarikani, manga muru kutaura emi kuti pane nyaya ziru kushusha za muru kuona munyika pamuno shanda ne madzimai panyaya isa iru kutaurwa na mzware Majume. Mungati sana nguruti ziru kufamba si.
Aiwa, dimoti enda maita zvenyu. Regai ndikange ndichiti sistema dzenyu. Kutotangira pamwana wedu wemusikana. Kana mwana mukana apinda murelationship. Ini ndinofunga kuti havasi kuita aya atinoti critical conversation. Kavasangana mukomana nemusikana kungotaura kuti wakanaka, iwe wakabatana zvazodai. But havataure nyaya dzinokosha vasati vapinda pakutsvaka kana pakuroorana. Anoda kuti vanasikana vangwarirewo nevanakomana vangwarire vataure nyaya dzekuti saka paunoona ramangwana redu kuri kutadzororana nyaya dzakaita semapropati dzinodziwana sei unodziona sei ownership yemapropati unoiona sei unotasira kuchanga uchizvita sei mafinances tingaafandika sei wakatanga waona kuti munhu wako wauri kupinda naye mumereki munozowirirana here mangwana ndochekutanga chandingatanga kutaura macritical conversations must be done kwete kungotaura nyaya dzimwe dzisina basa zvokunaka nekubatana tatozviona zvatai makazodanana but nyaya dzinokosha ngadzitaure ende ngadzitachisa vanhu kutaura let's normalize kutaura nyaya dzemapropertis nemafinances vanhu vasati vatopinda mumutato wacho because pamwe uri kutoroorana nemunhu asingatombodi kuti mangwana unge uchiita only any property then tapedza ipapo ini tinofunga zvakare kuti vanhu pavari kuroorana ngavatange vaziya the type of marriage that they are getting into. I can have one in Rukuroa, Kurukuroa, Mutatu, Upua, Zimbabwe, Kinemitai, and Mitatu, Mitatu, and registered customary law, registered customary law, ne civil marriage, and it is because you know what Mutatu, when marriage, actually, you are Yatanai, Tana Shakari. It's not a marriage, but it's a type of relationship. Ya kuri kukuna ikwa kwa mchemo ino zichibu partnership ene nuku itaura yoyo ino kutu ino zoro ni nyaya panyaya zema properties ipapa nekutu marorana kwa mwebabala zaita zichibu partnership ya wati na maini hivi ni machitori meri nekutu ukanelenga section 41 subsection 5 ino kutana ngura kutikana mwe ari legally married ari ne ine legal marriage asari zichibu partnership kwa kutu mchemo chero kuna kuti kudira kuti zvinoitika chero munhu ari mumarriage yaye kuti unofanira kuita mukadzi umwe chete kana murume umwe chete but indirect tirikutozviona kuti saka zvinoitika kuti baba ava kunyange vakatata 511 yavo iyi asi vanogona kungorora ari mune imwe civil marriage ipapo futi pakugowana kwemapropeti pane nyaya nekuti zvavakaita vachiwirirana vari mucivil partnership yavo kana vaakurambana zvisina zvirasi tirikunyanyotorwadza ndechekuti ukana ihwohwu kana vaakurambana iyo inozvichiti partnership iyi pamutemo vari kutorecognizwa to an extent yekuti vanotoshandisirwa yatinoti marriage inonzi matrimonial code act
regaiti ngoti ipapo mombobata makadaro batai makadaro maigungo tipinze mzware Jesse Majume. Mzware Majume muruku zwa zvekutaurwa na maigungo izvi muruku zviona here zviri kuitika imi semagweta
Indekota maigunguo wa preze vanyosoda andakachirira chete.
Aiwa, bata yenyu makadaro maigungu wanze ndere mberi vada unyatsunzwa.
Nepava panozo mope.
Ehe.
Atsika le kuti nai
taura yenyu.
Kuti mona kukonjera dambu dziko riri kuti mope.
Taura yenyu maigungu.
Okay,
kana nyaya ichitaura kuti zvakakosha kuti vaziye taiti yemereji yavari kupinda mairi nekuti mereji imwe neimwe ine marights ayo ine maobligations ayo dzinova dzakatosiyana but nyaya ichitaura futi kuti vanhu vakwadivara mudzimba nekuti kwane imwe it's not a marriage, but it's a relationship you need to recognize pamutemo. Ino to recognize pamutemo to an extent yekuti vanhu ivavo kana vaakurambana vanotoshandisirwa mutemo vanikutaura iye unonzi matrimonial code act partition of property handi kuri kuona but tikatarisa vana mai vedu nanababa vedu vakatoroorana kudhara vari muunregistered customary marriage iyoyo matrimonial code act haitomboshandisi kwavari kureva kuti relationship ine yatouya nekakukosa kayaanayo of course zvazvo vanotsuva vati makota anogona kuzobata kuzopinda achibatsira umwe spouse uya ari mulegal marriage zekuti pamwe ndini vagungovaita sinhu partnership mutemo unozondibatsira kuti inini ndisatorerwawo zviri mutamanga ndigete point but ndokunge futi zvakanyatsodzika kuti zviri mutamanga kana vakaita kwavanoita ikoko inini ndikasangwara pane zvandinoitawo kwangu mangwana anyone can claim saka indiri kufunga kuti nyaya idzi dziri kuda kunyatsotaurwa vanhu vanyatsoziya mamiriro aita zvinhu munyika kuti zvakamira sei otherwise tinoramba ichita maproblem heni ndaida kungowedzera futi kuti inini ndiri kukurudzira futi vari kutanga kuchata ndinoziva kuti isusu madhara tine macorrections hobho ekuita but vari kutanga kuchata avakavo daita makurudzira pane inonzi family trust vanhu vachingotoroorana kudai isisiti mavhinati vobva vatorejesta family trust yavo handitika varejesta family trust yavo vobva vatotipa avo kana vakunotenga kana kuti hatiti sengi yekutanga hatiti instead yekutamanisa mazita yekuti ndeya nyingi kana kuti chii vobva vambogara vaita kuti isevhinzi yafamily trust handiti munoona zinovabatirawo kuti mangwana
ndaindimbokubata ipapo maiguruomazaneji
akawanda
ehe sekuti tiri kutaura nenyaya yemabhizimisi tomboti mudzimai atanga bhizimisi rake ega oroorwa zvinozofamba sei ipapo apo mukazowanikwa muchisiyana muri kuona vanhu vachizoita sei vaive madzimai vanenge vatanga mabhizinesi avo nekuti platform tanga tiri kutaura sekutaura kwataita pekutanga toda kuona kuti zvii zvinga madzimai vavhurike vanyatsoona kuti vangabatsirikane sei mune ramangwana
exactly okay ndaitaure panyaya yemabhizinesi ngatitangei tataura masetasi emadzimai atinawo bhozi kazhinji kana tichitaura maigungwa vakataura muzvari mazvono vakataura sanoya yes tinogona kutaura but are we fully representing the different statuses dzemadzimai atinawo vanhu vanopinda mamarriage isimavhenasi kune mumwe wekutika ndimuzvarava shize loya vanotorine mari dzavo chicken afford to buy a property saka hazvivanese kuti vachitororana nemurume wavo vataurana kuti shangwani mumwe nomumwe anozvitengera zvinhu zvakaisa mutamake endepoisimavhenasi kwoita mwe mudzimaika wekuti ari kuroorwa hadzitika apa iye haatorina kana mukana wekuita mari wacho pamwe ndivo vaya vari kusara kumba vaya ari kubika ari kuwaja ari kusuka asara mwana ari kurera mwana vava ndivo vari kuenda kupi kubasa mudzimai iyeye atosiyana namuzvare vari loya vane mari yekwasa kutenga propati yavo kazhinji kutaura kuti mudzimai akadaro ari kutotembawo pane zvaitwa nemurume nekuti iye haana mari saka mukadieni kamuti isupi nyorevanai pasi mwenomwe ndaite zvinhu zvake ite noviazi kese yekuti uyu mukadzi uyu haana chaataita chake hakuti muri kuzvoona nekuti mari yacho haatorina but ndiye ari kuwatira mavava vachienda kunoita mari kuti vagozotenga imba saka munhu iyeye chomutii mangwana toti here baba vakatenda imba yavo iwe hauna basa yet iye ndiye ari kubika ari kuwati ari kuita zvese sozoti imwe taiti yemadzimai mavhelasi vanenge vari maigungu handitika vari kuenda kubasa vari kushanda vane mari handizi but pavakaroorwa nemurume wavo vari kumba kwavo murume wavo ane mari wokuti but unozwa murume achitaura kuti nokuti munombosangana nemadzimai anotaura kuti inini murume wangu akanditi mari yako idzidya hazvichombodi kuti mari yako ushandise chimwe chinhu mari yako idya gadzirwa musoro gadzirisa manero ende madzimai akadaro iwo ukavaona vanenge vachitotaura waine kakudada kaya kaya kekuti ndakadzi ndizvidyire zvangu mari yangu saka
panoshoreka here ipapa
kero kuchitengwa stende hako ndichibhute haana chaanoita murume otenga imba oisa mutamake iwe hauna kana development yawakaitawo paimba iyoyo mangwana kuti zvinonesa saka inokufunga kuti madzimai vakasiyana siyana but mukusiyana kwedu ngatizei kukosha kwemapepa pepa rudo rwakanaka unogona kurara uchibhabhadzirwa love you city hani asi pepa rakakosha uye ungatairoo here nekukorobha imba for 20 years yausingaziye kuti bepa racho rakanyorwa kuti chii tinodzitara cleaning kudzurza zvese nemadhirowa uchipotariswa mabepa heni vaya vari mabhizinesi ndinoziva kuti kune vanhu vanotaura kuti inini murume wangu akandiisa pabhizinesi kana kuti iye anenge aine bhizinesi handitika but pane chinonzi share certificate haikona kungoti ndakapuwa
masezimakavani
kana kutiaaakuticate iriripo here
ya chimba chaimakadaro timbonzwa kubva kuna muzvare Jesi Majome mongoita summary tombotarisa nyaya iyo yavanga vari kutaura kuti zviri important kuti madzimai vari mumabhizinesi that they need to know like what's the involvement is she on the share certificate what's your take
you know what guys and ndatauri chitaure kune zvinhu zvataura mandai gungo zvinoda kuti zvitaure
aiwa taurai
unoti kudii ini ndirikuona kuda mutemo mutsva wakauya uyu wemamarriage act ndirikunzwa zvinhu zvinoshamisa chaizvo zvimwe zvichitaurwa nevanhu vachipa ndingati yambiro kuvanhu yekuti mutemo uyu unorevei asi vasiri mabvota vazve pane mavoice maaudio nacho vari kutyisidzira vanhu ingatomboti vanhu kaazimuzimbabwe vava kutoita mabp pachitaurwa zvinhu zvinenge zvichimonyororwa zvisiri zvokuti civil partnership inodi inorevei saka chi handiti mukuziva ndochiibesanichiraro chidaro civil partnership iyi handiti ka ndati ndingodaira paiti zvainonzi inotsavetwa nematrimonial presidence isandaita tinyatsotero kuti amai gungo vari kuti aiinoita ndepa kureva kuti inotsavetwa nematrimonial presidence kukureva kuti kana vanhu ava vakurambana vasina muchato iwoyu vano kana ngatiti vanenge vati vasina kuroorana handiti ka zvinotsavetwa kuti kot daro zvinopiwa mvumo yekuti igove zvinhu zviri pakati pavo ino matrimonial presidence in section 8 munonyatsotsetsenura kuti ngatiti vanhu zvayange yakaitaa inoti vanhu kana vachirambana dare rine simba rekutora chinhu chanyanga chajoint chipapita pamusoro penyaya yatambura yekuti michato yedu muzimbabwe iri out of community of property community zvinoita kuti mazvake mazvake iwe une chako iye ane chake saka pamatrimonial presidence inopa dare simba rekutora yekuedza kugona nekuenganisa inogona kuzvitora zvese yozvisa pamwe chete yoedza kuchekera nhuvanhu vadi yogona kutoraisa nhingi ichipa nhingi saka ndirikuidai vanhu vasina kunyanya vasakurumidze kutuka mauniversal partnership unonzi mapartnership aya nekuti uri kutobetsera nezve pane vanhu vazhinji vakadzi vamuzimbabwe vakawanda vari kutobetserwa chi nesection 41 iyoyo yemasizi partnership vanhu ava vanhu vasiri kumbota vanhu zvavo vabve vaenza sina kuzedzisa mamarriage vasina kunyoresa mutato vanhu vakatondobvisirwa pfuma
muzvare Majome zvandichaitaka iyi nyaya yeika inoda kuti titonyatsotora programu yese tichinyatsokuizeya nekuti nguva yedu yadyanana saka ndongotora mukana uno iwould like to take this time to thank you honorable Jesi Majome and also my Lucia Gunguo for having been our guest. We will revisit this issue because it seems like a very burning issue. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, thanking those that were live streaming with us and also those that are watching us. Let's meet again tomorrow on here on Live Talk. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.